Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 10 chikumi kana kuti June 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Hapana mutsaukoba, wari kungoita mutemo zvinhu zvaakagara vachiita makore nemakore. Kana wanga wachibikira sadza panze wazoti ndakuibikira manje mumba. Hapana mutsauko, isadza.
Paramende yeZimbabwe neZiro yakapasa bhiri reCriminal Law Codification and Reform Amendment Bill kana kuti Patriotic Bill rinonzi nevazhinji rinotyora nekutorera vanhu kodzero dzavo.
Zviri kuonekwa mumapepa zvichitaurwa nechirungu vanhuwo zvavo nouwandu hwavo vanova ndivo vanokosha pakusumudza upfumi hwenyika ipi neipi zvayo. Havasi kuziviswa kana kusanangurirwa kuti zvirongwa izvi zvinorevei, zvichizotibatsira chinyi, zvekare kuti vozvifambisa sei.
Hurumende inokurudzirwa kutsanangurira veruzhinji zvakadzama pamusoro pemitemo yairi kudzika munyaya dzezveupfumi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Paramende yeZimbabwe neZuro yakapasisa bhiri reCriminal Law Codification and Reform Amendment Bill kana kutiwo Patriotic Bill rinonzi nevazhinji rinotyora nekutorera vanhu kodzero dzavo dzakaita sekuungana, kuva nhengo yemasangano avanoda uye kusunga zvizvarwa zveZimbabwe zvinoita misangano nevamiriri vedzimwe nyika kana vanhuwo zvavo vekune dzimwe nyika. Nhengo dze CCC muparamende dzakaedza kutadzisa bhiri iri kuti ripaswe, asi nhengo dzeZANPF dzakavhota kuti bhiri iri ripasiswe. Nyanzvi dzinoti chinonyanya kutyisa pabhiri iri ndechekuti harinyatsi kubuda pachena muzvizhinji zvarinotaura, izvo zvinogona kukonzera kutyorwa kwemitemo munhu asingazivi, vachiti kunyorwa kwemitemo yakadai kunowanzokuitwa nehurumende dzinodzvanyirira vanhu. Vanodzidzisa paIndiana University of Pennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vanoti bhiri iri harina chitsva charaunza sezvo hurumende iyi yagara ichisungira vanhu zvose zviri mubhiri iri.
Hapana mutsaukoba, wari kungoita mutemo zvinhu zvaakagara vachiita makore nemakore. Kana wanga wachibikira sadza panze wazoti ndakuibikira manje mumba. Hapana mutsauko, isadza. Kurova wanhu kuisa wanhu mujeri, zvese izvo zvinhu zvavakagara vachiita makore esaya. Kuzongoita mutemo hapana mutsaukoba, saka hapana chinhu chitsvaba. Vachangoramba vachingoita zvavari kuita izvozvo zvavakagara vachiita makore nemakore.
Kana makatarisa bhiri iri kuti rava mutemo, chamunonyanya kutya apa chii? Kana takatarisa zvinoitwa nehurumende iyi sekutaura kwamaita, chii chinonyanya kutyisa pabhiri iri?
Zvakunzi ukashoropodza mutungamiri wenyika wabatwa nenhamo, yandiya crime iyoyo, yamhosva. Chinhu chavagara vachiita, asi hezvinova kuchiita mutemo. Saka rusununguko rwevanhu rwekutaura pfungwa dzavo hapasisina. Zvavagara zvisipo basi zvaakuitwa mutemo zvino. Ende tinoziva makore nemakore kune vanhu vazhinji vakaiswa mujeri ngekuti vakanzi vakashoropodza mutungamiri wenyika. ndochimwe chindikuru chaicho ichocho
chinotyiwa pachi professor kana vachiti zvanzi kana chizvarwa cheZimbabwe chikaita musangano nevamwe vehurumende yekunze vanoiswa mujeri chii chavari kuedza kuvharidzira apa
vari kutya kuti wakaita misangano nevanhu wedzimwe nyika wanenge wachishoropodza hurumende saka again hapana chinhu chisandu vakagara vachizviita izvozvo wanhu weCIO vanogara vachiongorora kuti vanhu vakuenda kuma embassies ari muZimbabwe ndewapi wachagara vachiongorora kuti vanhu vakutaura nevamwe vanhu dzimwe nyika ndewapi hubenzi chaiwo ihwoyo hapana chichazorambidza maZimbabwe kuti wataure nevanhu wavanoda saka mutemo usina musoro mutemo wehubenzi
muzvinafundo Stan Mukasa vari parunare kuPennsylvania neStudio 7 hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Gavana veBhanga Guru reReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Manguja vabudisa zvimwe zvezvirongwa zvokuedza kudzikamisa uremu hwedhora remunyika uye kudzikisa mitengo yezvinhu iyo iri kuramba ichikwira zuva nezuva. Nyanzvi mune zveupfumi nezvemabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti hurumende iri kudzika mitemo yakawandisa munyaya dzezveupfumi asi mitemo iyi isinganyorwi mundimi kana nzira dzinonzwisisiwa nevanhu izvo zvinokonzera kuti vanhu vasatevedzera mitemo iyi. Muzvinafundo Masocha vanoti Reserve Bank of Zimbabwe inofanirwa kuziva kuti uremu hwemari hunobva mukushandiswa kwayo nevanhuvo zvavo sezvo vari ivo vanotenga zvinhu zvizhinji. Naizvozvo hurumende inofanirwa kuona kuti vanhu vanonzwisisa zvairi kuedza kuita kuti vabatsire mukusimudzira upfumi hwenyika nekusimbisawo uremu hwedhora remunyika.
Chandiri kuona ndechekuti upfumi hweZimbabwe huri kutatarika chaizvosa tichiisa maziso edu isu pamari yokuZimbabwe zimudhora kuti riri kungorusa simba zuva nezuva kavaipo pamusika wehurumende wekureserve bank of Zimbabwe weauction riri kurusa simba kumusika mutema kublack market riri kuwedzera kurusa simba zvekare. Saka kurusa simba kwariri kuita ikoko ndiko kunovhiringa upfumi hweZimbabwe tingava hedu namamhezha kana mitemo inenge ichinziya zobvara kuministry of finance kana kuti kureserve bank ichiirikidzwa pamusoro peimwe mitemo zviri kuitika pasi apo patingati on the ground hazvisi kuratidza kuti kuri kuiswa mitemo inobva kuministry of finance kana kuti inobva kureserve bank yokuvandudza upfumi hweZimbabwe zviri kungoonekwa mumapepa zvichitaurwa nechirungu vanhuwo zvavo nouwandu hwavo vanova ndivo vanokosha pakusumudza upfumi hwenyika ipi neipi zvayo havasi kuziviswa kana kutsanangurirwa kuti zvirongwa izvi zvinorevei zvichizotibatsira chinyi zvekare kuti vozvifambisa sei. Rimwe dambudziko riri kuitika ndorokushaikwa kwamagetsi kuti kuri kuvhirika kwemabhizinesi zvakanyanya zvirondi zero pano chimwe chitoro cheok mati chakatovhara masikati kuchinzi vari kugadzira jenareta ravo saka kuruza kwavari kuita bhizimusi ikoko vakavhara namamwe mabhizimusi anenge asingakwanisi kuva namajenareta wokushandisa zvine zvichidzasa upfumi hweZimbabwe zvakanyanyisa zvokuti mamhezha angaitwa hawo seakaitwa kusvera zuro panapa asi handiwo kutanga mamhezha iwayo.
Chamunoona chofunda kuti wazvechimbi chimbi kuti zvinhu zviite sokugadzikana chii Professor Masocha?
Chinofanira kuitwa chimbi chimbi kuti zvinhu zvigadzikane kuva nedzidziso yakakwana dzidziso hombe yezvenyaya dzoupfumi hwenyika kuvanhuwo zvavo hatingati makonsuma ava vanhu vangabva kumaruseva kana kuti vari kumataundi vanotengesa mumastriti vadzidziswe
kuti zvirongwa izvi zvinorevei zvirongwa izvi zvinyorwe nomutauro wako nokuti zviri kuitika ndozvokuti kumusoro uko kuhurumende ndiwo kunongotsana ndokwavanongotsanangurirana kuti zvirongwa zvinorevei izvi vozouya kuzasi vamabhizinesi mamwe avatombozivi kuti zvirongwa zvacho zvakamira sei saka ndopatinoona kuti Zimbabwe dhora riri kurambwa namakonsuma aya aya pachirungu yatoti consumer confidence haipo kuruzhinji rweZimbabwe chivimbo noufumi hweZimbabwe chivimbo nedhora reZimbabwe hazviwanikwi kumajority dzamaZimbabwe kuti titaure chokwadi chinofanira kuitwa ive zvino kuita dzidziso yakakura chaizvo kuti chii chakanakira kushandisa mari yedu munyika medu kuti chii chakanakira kunge tichitevedzera zvirongwa zvehurumende zvokureserve bank nezvokuministry of finance kuti zvakanakirei kutevedzera zvirongwa izvozvo kutingopasa zvirongwa izvozvo tichingonyora tichingoudza vanhu mumhepo umo tisingazvitsananguri kuti zvinorevei nokuti manyorerwo azvinoitwa tinoti pachirungu isi zvinonyorwa nespecialized language mutauro wokumari unogona kunzwisika navanhu vakaita zvemari chete vanova ndivo vashoma shoma asi vashoma shoma ivavo havasivo vanosumudza ufumi hwezimbabwe ufumi hwezimbabwe hunosumudzwa naivo varombo vetingati varombo ava vakanzwisisa kukosha kwokushandisa dhora remunyika medu kukosha kwokutambira zvirongwa zvinobva kuhurumende pamwe chete nokuzoratidzwa kuti zvirongwa izvozvo zvaburitsa chinyi kuti zvimwe zvirongwa zvinotevera zvekare vazvitambire ndopandioona kuti hurumende ipapapo haisati yanyatsokupanzwa kuti ini ndinechida kuona chirongwa chokureserve bank kana chokuministry of finance chakanyorwa nomutauro wangu kuziva kuti ufumi hwangu hunonyorwa nomutauro wangu ndichitsanangurirwa kuti nditi US dollar handicharidi ndaakuda mari yenyika yangu hapana dzidziso iyoyo
avo vanga vari muzvinafundo Eldot Masocha vari parunhare kuHarare neStudio 7 mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakazivisa kuti sarudzo dzichaitwa musi wa23 Nyamavhuvhu uye kana pakashaya anokunda musarudzo dzemutungamiri wenyika sarudzo dzechipiri kana kuti run off dzichaitwa musi wa2 Gumiguru kutarwa kwakaitwa zuva resarudzo kunoreva kuti kunyange bhiri reElectrical Amendment Act rikapasa harichashandiswa musarudzo dzegore rino asi hurumende ine maonero akasiyana Godwin Mangulia anotipa nyaya inotevera
chiziviso chavo mugwaro regovernment gazette vamunangagwa vati matare ekunyoresa vachakwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika paramende nemakanzuro achagara munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika musi wa21 Chikumi vanoda kupinda musarudzo dzemutungamiri wenyika vachanyoresa kudare renomination court iro richagara padare rehigh court muHarare ko vari kukwikwidzana navamunangagwa vanoti kudii nekutarwa kwezuva resarudzo regai tinzwe kubva kumutungamiri weTCCC vaNelson Chamisa
musi wa23 rinova zuva remuna August uri musi wechitatu ndoo pari kuuya independence kana kuti rusununguko rweZimbabwe mufaro uri kudzoka takanyimwa mufaro takabirwa mufaro takabunyimwa budiriro takabirwa budiriro asi budiriro iri kudzoka musi wa23 saka tiri kugadzirira
vachamisa vatiwo
si chatinoda chiitwe pakugadzira ikoko toda kuti mavoters row anga achizikana nomunhu wese munhu ari pavoters row azikane nomunhu wese todawo kuti mapolling agents anga ari kwese sarudzo dziitwe pajekerere paruzhinji pasaita anozvambaradza mumwe kana kurova mumwe tiri kutonamata kudei munyika maita runyararo tiri kunamata kudei munyika maita rugare nekudanana
mutauri wemutungamiri webato reNDC vaDouglas Munzora vaLloyd Damba vashora vamunangagwa nekukurumidza kutara zuva resarudzo pachine nyaya iri kumatare yekutarwa kwemiganhu yekuitira sarudzo
vamunangagwa tine nyaya yanawo mukoti asi vaita blunt disregard yenyaya iyoyo vakanoproclaima macourt dates takaendesa nyaya yedu yedelimitation report iri kunze kwemutemo yataa nemaweeks tichitsanangura kune vanhu vezimbabwe but zvisinei takuudza vana vezimbabwe kuti election iyi tiri kugadzirira kupinda mairi but hatibvumirane nazvo nekuti tiri kuenda muelection yakarikwa kudhara
Mumiriri weHarare East muNational Assembly vatenda ibiti veTriple C vati havasi kufara nezvaitwa navamunangagwa vachiti kutara kwavaita zuva resarudzo paramende isati yapedza kuzeya Electoral Amendment Bill kunoreva kuti kunyange mutemo uyu ukapasa hauchashanda musarudzo dzegore rino. Vabiti vaenderera mberi vachiti mutemo wesarudzo sezvauri hauna kunaka, asi gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vati paramende iri kuenderera mberi nekuzeya bhiri rekuvandudza mutemo wesarudzo. Vanoti bhiri iri haritadzisi nyika kuita sarudzo dzakachena. Mutauri wemDC inotungamirirwa navaDouglas Munzora vaWitness Duve vati havasi kufara kuti vamunangagwa vatara zuva resarudzo rudzo vasati vagadzirisa nyaya dzegwaro revavhoti nedzimwe.
Kungoisa sarudzo zvinongora
zvichakadaro. Bato reMDC inotungamirwa navaDouglas Munzora rinoti kuziviswa kwakaitwa zuva richaitwa sarudzo dzegore rino nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa neZuro mucherechedzo wekusaremekedza kwematare neutungamiri hwenyika. Bato reMDC rine nyaya iri kuHigh Court yekupikisa gwaro rekutarwa kwematunhu rakaburitswa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yarinoti inofanirwa kutanga yagadziriswa mutungamiri wenyika asati atara zuva resarudzo. Mutauriri weMDC vaWitness Duve vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti sebato vakakashamadzwa nekudomwa kwezuva resarudzo navamunangagwa ipo pachine nyaya dzine chekuita nesarudzo idzodzo dzichiri kumatare edzimhosva.
Ongu takashamadzwa sebato kunzwa kuti mutungamiriri wenyika vamunangagwa vadoma mazuva ekuita sarudzo kuchine nyaya dziri mumatare kuHigh Court zvatanga takaendesa nenyaya dzesarudzo idzodzidzi.
Chii chakaibva ipapa vadhube kuti vadoma mazuva?
Mutungamiriri wenyika munhu anofanira kunge ari ndiye defender weconstitution kana kuti ndiye anofanira kuchengetedza constitution kukunda munhu wese nekuti ndiye mukuru mukuru munyika. Saka ndiye munhu wekutanga anofanira kuona kuti constitution inotevedzwa. Zvino mukazoona vaakudoma mazita eelection kuchine makakatamwa zvazvinoreva ndezvekuti vematare vanenge vaakumbunyikidzwa kana kuti kumanikidzwa kuti vape mitongo ichaenderana nekudoma kwaitwa mazuva iwawawa. Hakuchateverwe mutemo.
Asika mutemo unoti kunogona kushandiswa gwaro redelimitation rakashandiswa musarudzo dza2018 kana pakanga pasina gwaro riripo yezvino kana kuti richipinza makakatanwa sezviripo. Chii chakaipa ipapo vadhube?
Nyaya yekuti tinogona kuzoshandisa madelimitation a2018 zvinotikanganisa nekuti pakupa maresources enyika kunopiwa nekuti vanhu vangani munyika. Hatingadzokere ku2018 delimitation yanga yakashandisa masensus a2010 kumashure shure iko kunana 2013. Zvinhu zvachinja, vanhu vagara pakasiyana siyana. Saka delimitation ine zvekuita nekuti vanhu vanopuwa mari kuti vadevelope vari kupi. Saka kana takudzokera kumashure kwese uko zvoreva kuti vanhu havachawani zvavanofanira kuwana nenzira yakajeka.
Saka zvinokanganisa chii izvozvo vadhuve?
Ndo patinozoona kuti constituency inenge yane 70,000 people yopiwa mari inoenzana nevanhu ine constituency nevanhu 20,000 yedevelopment yatinoti CDF. Hazvizofambirani zvimwe cheteo nemawards. Saka zvinoreva kuti sarudzo idzi dziri kuitwa pamusana pekutyorwa kwemutemo wenyika. Zvinova zvinhu zvichatidzosera shure senyika.
Ko, panyaya yekuti bhiri rekuwandudzwa kwemutemo reElectoral Amendment Bill richiri kuzeiwa muparamende ipo patoburitswa zuva resarudzo, munotiwo sebato?
Panyaya yeElectoral Amendment Bill risati rapasiwa, zvinotobuda pachena kuti mutungamiriri wenyika anga asingade kuti maconditions emaelections anga achichinja ange achiita nani. Ndokusakoshesa mutemo kwatiri kutaura ikoko kuti hatikuexpecte kuti kunge kuchiitwa nemutungamiriri wenyika.
Avo vange vari mutauriri weMDC vaWitness Dube vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vatereri, tinoda kuku yeuchidzai kuti nguva yekuti vanhu vatarise mazita avo mugwaro revoters roll inopera mangwana chishanu musi wa 2 chikumi kana kuti June. Tombo tarisa zviri mumapepa nawo anasi. Munewsday nyanzvi mune zveupfumi dzinoti zvirongwa zvekutsigisa dhora remunyika zvakaziviswa negurukota rezvemari vamutori Mwive hazvina zvazvichabetsera mukutsigisa dhora remunyika, vachiti zviri nani kuchingorega kushandisa dhora remunyika. MuNewZimbabwe.com mutungamiri weCitizens Coalition for Change Vanelson Chamisa vanopomera mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa negurukota rezvemari vamutori Mwive mhosva yekupinza nyika munzara, vachiti zvirongwa zvavo zviri kupidza mitengo yezvinhu munyika zvekuti vanhu havachakwanisi kuriritira mhuri dzavo. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadiso pastudio 7 tinongotenda nemashoko amunongotipa nguva dzese tinongotenda. Kuiyo America iri kunzi yakanganisei? Yakanganisa chii ichikurudzira maelections akanaka kudai? Vanokurudzira zvakanaka, vanovavenga, vanokurudzira zvomhirizhonga, vanovasunga. Ini handione chakaipa, nekuti America yatumira Jehovha, yatumira kuti vaite maelections akanaka. Saka handione zvakaipa ipapo. Pakuipa kwacho handizvioni ini. Vakurudzira zvakanaka wani, havana kukurudzira mhirizhonga.
Makadiko pastudio apo nemachampions ese, tikataiwa tafara nezuva rataurwa iri mozoro. Aiwaka ndiwata takatarisa zvakunovharara, chienda zvako. Aiwa tinotenda nenyusi dzamunotipa, tine chingonamata kuti aiwa vajobsgal, aiwa tiri tese nemhuri yenyu, tiri pamwe chete, tiri kurwadziwa pamwe chete nemhuri yekwaaliyo, tiri kungorwadziwa tiri pamwe chete nezvinoitwa nanamunangasa wanamunangasa.
Makadii pastudio 7 apo. Aiwa tetiri sarudzo radomwa yandeitovhotera mukomana iyo zvadhagi, iyo dhagi anopenga, dhagi akutopenga apererwa manje, aipaimboshandiswa nezano, akushaya zvokuita manje, akushaya todi. Aiwa ndeitovhotera mukomana, chiwani new government.
Hey, makadii mhuri yeZimbabwe, makadii mhuri yeZimbabwe, vanajonga ngandemiri nevamwe vese vashamarare. Kuri seikoko, kuri sekustitutionera, hazvine zvaanemusiya, ndinasokuona kuti asisiyawo mari mazuvana, kana kumbonzwa kana wani nombopopota zvake. Havaya mari vakomana, vanyarara zvavo, vasinei nazvo vakomana. Ana munzura ndo vari kumbopopota popota veitsvaga mafanzi, hana Chamisa wacho akatorongeka, havachabatiki.
Mukoma Gwanyanya, siyanai netsika yekunyebera vana veZimbabwe. Zuro ndizuro unoyu makauya mukauya muchipembera kuti hei magod coin nyika yakuzogara zvakanaka, dzikamuyauya. Asi hatina chinhu chatakaona isusu chakati chinjira muupenyu hedu, takatowedzera kutambura. Nhasi modzoka futi muchisikupemberera futi zvinhu zvamusinganzwisisi kuti zvichabudirirei. Mari inodzikamiswa nekuuya vanhu muchitaura paredhiyo here, kana kuti muchitaura ngano dzenyu nemasitori amunee muchitaura? Iye miso tikauya muchikwama chenyu chematimboone muine mabhondi iwe bhozi, munoziva kuti haisi mari. Vana muturi nemweyo namangunyika wako, mabhizinesi avawaneti nezvavano zvinhu zvavo zvavanoita, havadi kana kuiona mari yemunyika, nekuti vanoziva kuti haisi mari. Musatidaruso, tiri kutambudzika sevana veZimbabwe zvakaomarara, muchiita basirika yemuchinyepa kuti yedzikamudzikamo inouya. Zviri kukonza kuti mari inoite chako mukuzviziva. Musatidaro, zvakashata zvamuri kuita mukoma Gwanyanya. Siyanai nekunyeba ndapota.
Makadiko vana veZimbabwe pastudio 7 panapa. Regai tibatsiranewo zvishoma.
Zimaringo nezvandaona kwedu kuno kubhuira kusendera ukunoku. Kwedu kuno kutatine polling station yedu muward 24 tatine polling station yedu inonzi Mushongo polling station iri muvillage 5 kana kuti Vidco 5 paende polling station inonzi Mushongo right polling station iyoyi yanga ine vavhoti vanoitaiwo 882 right ndobva tasvika paku nyoreswa kwakaita vamwe atinoti manew voters akazowedzera ipopapo total number yedu yevavhoti vese vakusvika pa 913 but chatishamisa manje ndechekuti kuzekiri kuti kune mutemo unoti hazvigoni kuti polling station iite vanhu vanodarika 900 saka zvadaro zvakureva kuti isusu tadarika 913 vanhu saka pavhomorwa ipapo ndo panditikisa ipapo pamushongwi pacho ndo polling station hombe pazonyukira kamwe ka polling station kaapo kabva kazvomora vanhu vaya pamushongwi pa polling station yanga yagara iripo kabva katora 670 something pamushongwi ndobva pasara pane 243 ameno kuti mashandiro avo ari kuita sei vanhu vezeki ava 243 mushongwi yanga yagara iri original polling station yasara isina vanhu new polling station ndo yabva yatora vanhu vese ameno kuti pari feya here panhu ipopapa kana kuti pane chitsotsi ipopapa junga apapa hapana kuti jekera apapa ndisi munoona saka zvoreva kuti patiri kuenda kuna kumira zvakanaka nefasi iyoyi patiri kuenda kune hundu hakuna jeko kune kudoka kweropa kune kubirwa kwesarudzi hazvina kutombomira mushe ngapaitwe zvinhu kwazvo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica vaimbova mutevedzeri wemutungamiri weamerica vamike pence vanotarisirwa kuzivisa svondo rinouya kuti vachakwikwidzirawo kuti vave mutungamiri weamerica vakamirira bato rerepublican party pari zvino vanhu vatanhatu verepublican party vakatopinda mukukwikwidza uku vanoti vaimbova mutungamiri weamerica vadonald trump vaimbova gavhuna wedunhu renorth carolina amai nikki haley muzvina bhizimisi vavivek ramaswamy vaimbova gavhuna wedunhu rearkansas vaasa hutchinson senator tim scott vedunhu resouth carolina nagavhuna wedunhu reflorida varon desantis sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi paramende yezimbabwe nezuro yakapasa bhiri recriminal law codification and reform amendment bill kana kutiwo patriotic bill rinonzi nevazhinji rinotorera vanhu nekutyora kodzero dzavo hurumende inokurudzirwa kutsanangurira veruzhinji zvakadzama pamusoro pemitemo yairi kudzika munyaya dzezveupfumi tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusiyai muri mumaoko mamutungamiri ngomo nenhau dzeisindebele